Icho kwadi tinonzwa kuti ZEC yayambira kuti sarudzo dzema by elections idzo dzaifanira kuitwa musi wa 5 December 2020 dzakapfuudzirwa mberi pamusana pe-COVID-19 dzinogona kutadza kuitwa nepamusana pokuti ZEC haina mari yokuti iite sarudzo idzodzi. ZEC inotarisira mari inosvika mabhiriyoni 10.2 kuti vakwanise kuita sarudzo idzi. Asiwo mubudget ya 2021 iyo yakaburiswa naminister of finance isvondo rakapfuura irori, ZEC yakangopuwa chete mari ingangodarika mabhiriyoni 2 chete, chinova chidimbu chidiki kwazvo kuti takatarisa mari yavanoda kuti vaite sarudzo idzi.
Sezesni munoti nenyaya iyi vamakoni?
Nyaya iyi inoda kuongororwa zvakanaka pamusana pokuti sarudzo dza 2023 dzatovawo pedyo. Kwangosarawo chete makore 2 nechidimbu kuti sarudzo idzi dziitwe. Saka kana hurumende ichitadza kupa mari yemabuy elections yakakwana, ichawana kupi mari yesarudzo huru dza 2023 nemarizve yekugadzirira matunhu iya yedelimitation inofanira kuti iitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Munofunga kuti hurumende haisi kuda kuita zvinhu nemoyo wese here?
Izvi zvinongotaridza kuti hurumende haikoshese sarudzo, haina hanya nokupa macitizens mukana wekuzvisarudzira vatungamiriri wavanoda. Katarisawo zvakare uwandu hwemabuy elections aya hwakakonzereswa nemarecalls akaitwa kubva muparliament uyezve kubva mumakanzuru. Marecalls ari kungoitwa ivo vakavhotera vanhu ava vasina kana kubvobvunzwa mafungiro avo.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, sezesni munoti kuhurumende?
Sezesni tinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo uyu wemarecalls kuita kuti mapato vasangoita zvavanoda zvinodhurira nyika sekuona kwataa kuita izvozvo, asi kuti chete vangoteverawo zvido zvevanhu.
Pane mashoko ambuinawo here akanangana neZEC?
Asiwo iyo ZEC yacho yaisatibata kumeso, ingawane ZEC yakanga yatara kuti mabuy elections aitwe musi wa 5 December, mari yacho yaibva kupi? Norova kuti yanga ine mari yainge yakatoisa parutivi kuti sarudzo idzi dziitwe musi weSaturday. Saka kana yanga ine mari yemabuy elections a 5 December 2020 yaingoshandisa kamari iyoyo pamabuy elections achaitwa 2021. Napota ZEC musatibatewo kumeso.